Mapurisa anga akapakatira zvombo pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare vadzinga mumigwagwa vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvaita kuti vanotengesera mumigwagwa nemapurisa ava vaswere vachiita hwekiti negonzo pakati pedhorobha. Mumwe wavanotengesera mumigwagwa amai Maidei Chimuka vati pane vanotengesera mumigwagwa varohwa zvakaipisisa vakakuvara uye vamwe vavo vanonzi vasungwa.
Nhasi kwauya polisi yakabatana nekanzuro ndobva yakutanga kumaisa vhenda rese zvikanzi mavhenda haasi kudiwa muno mustreet ndobva vatibvisa tese hapana kana vhenda rambosara rakaronga polisi yakabatana nekanzuro pane vatosungwa 4 vatori kucentral mavhenda saka vatonzi vanhu vava kuti vabude kudiwa $150 kuti vabude kana mashaya mariwo vari kuenda kujeri 6 months saka ndiona kuti zvinoitawo here izvozvo isitsvagawo kurarama. Isusu zvatakungoita kwakungoda hondo munyika ino ndozvakutodiwa nekuti hapana inini ndiri vhenda ndoda kuraramisa vana vangu vatatu kuti vaende kuchikoro hakuna kana mabasa saka changovapo kwakungodiwa hondo ndoyakungodiwa.
VaMike Muvadi vati havadi kuenda kunotengesera zvinhu kunzvimbo dziri kunze kwedhorobha kwavari kunzi nekanzuro vanoshandira.
Zvokuti vanhu vaende kukokakola hazviite because unoti munhu anenge achishandira mutauni haangakwanisi kuti aroda bhutsu kana ada kutenga madisk oenda kukokakola kwechiti aroda kundotsvaga bhutsu it's obvious haachatombinde uko kukokakola autongopinda mushopu autotenga. Isusu vanhu vanenge vachitengesera kumavhenda havasina kana macustome because kune kusina kana customer yainenge ichauya ikoko.
Vagwinya igandanzara avo vanotengesawo mbatya vati kuridziro yakaitwa navamugabe pakupera kwesvondo yekuti vanotengesera mumigwagwa vabude mudhorobha inoratidza kuti vamugabe havana hanya neupenyu hwevanhu.
Fundraising ari kuda kuita fundraising yepati yake nekuti mari dzaari kutaura yekuti hanzi kana munhu akabarwa ari vhenda unonzi $100 fine iye $100 fine iye asingakwanisi kuwana dhora pedei rekuti ararame zvoreva kuti ada kutsvaga mari kuda kuti afande pati yake uye ndipurezidhendi asina chido nevanhu zvaakaita kunyamanzuko zvekubudisa vanhu kupaipa achiisa mhuka dzakaisa mhuka ndo zvaari kuda kuita futi semu mutauni saka hamushaya kuti kana vanhu vezanupiefu vanoti tiri kuvhotera munhu ane 93 years asingafungi asina chido asina mwoyo nevanhu kutaridza kuti naivo havachatofungi munhu ari kuprotekta kuuraya kwaakaita vanhu nekuba kwaita ndokuprotekta kwaari kuita chete simbo nekuti kuti tichati tichine munhu achiri kutitungamirira hatisina tatione chigosti chiri kufamba.
Zvichakadai nhengo yeboka retajamuka vadenford ngadziore vati vachashanda zvakasimba nevanotengesera mumigwagwa kuti vasarambe vachishungurudzwa nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru.
Danho ratiri kutora ndiri kuingeja hurumende nekuingeja makanzuro kuti vazive kuti kurova vanhu nokutora vanhu zvinhu zvavo nokuvakuvadza haizivedu solution yave pakuti izvo vanhu vanda mabasa so pari zvino izvi tine programu yatinayo yokuita engage macitizens kuti varegistre kundovhota mudambudziko iriro rinopera chete vachinge varegistra kundovhota poona hurumende yakabatana poita hurumende ine chekuita nevanhu ichapa vanhu mabasa at the same time setajamuka tiri paground to make sure that we resist that issue and macitizens iwayo ibasa riri kutova tivadzidzise zvavari kuita zviri pasi kwemutemo so kutorora zvinhu zvavari kuita zviri kunze kwemutemo so mangwana tichasangana nemavhendas ose toona kuti ndevapi vatorekwa zvinhu zvavo vanhu ivavo toita make sure taita su mapurisa iwayo nekanzuro zvinhu zvavo zvidzokere kwazvato.
Munyori muboka revechidiki remdct valavemore chinoputsa vati bongozozo raitwa nemapurisa iri inzira yehurumende yekukanganisa vanhu kunyoresa kwavari kuita sevavhoti pakati pedhorobha sezvo vachiti bato ravo rine vatsigiri vakawanda mumadhorobha mazhinji.
Vanhu vezanu vafunga kuti vakashandisa strategy iyi zvichaita kuti mutaundi munge musingafambiki uye kuti vanhu vange vachitya kuuya mutaundi zvinozodzosera kumashure kunyoresa kwevanhu nekuti tiri kuzviona kuti nhasi kunyange nanezuro vanhu vakanga vatanga kuwanda vanga vava kuenda patown house kundonyoresa kuvhota zvatata kutofara kuti vanhu vava kuchinyoresa manje kuvhota asi iko zvino nekuda kwemhirizhonga yataona mutaundi nokumhanyiswa kuri kuitwa vanhu zvakunetsa kuti avo vanga vachada kufambira kuzonyoresa kuvhota vatye kupinda mutaundi zvakare iwayo mavhenda akawanda ari kuwanikwa ari mutaundi vanga vachatora mukana wekunyoresa zvisingavatoreri nguva kana zvisinganyanyi kuvanetsa kusvika panzvimbo yekunyoresa saka tikuona sokuti vanenge vari kuda kuti kunyoresa kuri kuitwa muHarare CBD kupere mavhenda asima mutaundi.
Hatina ukwanisa kutaura ni mtauri wa mapurisa, amai cheri ticharamba, kutinzwe divire mapurisa panya iyi. Kanzuru ya Harare, inoti vanotengesera mumigwagwa, vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa, dzavanenge vachibhadhara mitero, kwete kuti vanhu vangomera kunge wowa pakati pedhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.